Gurukota nonane zvokuri mamo Botswana vafidelisi mulau vakaudza Studio 7 kuti nyika yamoya inge yamanikidzwa kutora danho iri sezvo yakaona kuti kukwereketa Zimbabwe kusungirira mari pagumbo rengwe.
Tichidziisirei kuZimbabwe? Takataura kuti mombe idzi dzichanourayirwa kuguta reMauni muno muBotswana, nyama yacho yotengeswa, kwete kuisa mombe dzedu kuZimbabwe. Hazvinei nekuti Zimbabwe iri pedyo. Tatora danho rekutengesera Zimbabwe nekuti inotikwereta mari yemombe dzayakatengeserwa makore apfuura.
Vamurau vati zviri nani kuti vatengesere nyama yavo kuDRC kunyangazvo kuri chinhambwe zvichienzaniswa neZimbabwe.
Takaona zvakakodzera kuti tinotengesa nyama kana mombe zvinorarama nyika yeDRC nekuti Zimbabwe haisi kukwanisa kubhadhara chikwereti.
Senzira yakusvaga misika yekunze mombe menyu mushure mekunyuka kwechirwere chemahwanda munzvimbo dzaukabva ngone Ngamiland munyika iyi muna 2011, Botswana yakatengesa mombe menyu dzinosvika zviuru 26 kukambani yave pasi pehurumende Cold Storage Commission kana kuti CSC, iyo iri kutatarika kwemakore akawanda achitadza kana kutobhadhara vashandi mari dzemujandigere. Chikwereti ichi chainge chiri chemamiriyoni 5 emadhora ekuAmerica kana kuti $5 million, asi Zimbabwe yakasarira kumashure nemadhora zviuru 60 kana kuti $90,000. Studio 7 naukwanisa kunzwa divi reZimbabwe panyaya iyi sezvo gurukota rezvekurima Dr. Ancias Masuka nemunyori mukuru mubazi ravo Dr. John Basera vange vasiri kudaira nharembozha dzavo. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 vari parunare muHarare kuti danho ratorwa neBotswana rinogona kukonzeresa kushomeka kwezvinhu munyika.
Zvinhu zvinenge zvakudhurira nyika kuti ikwanise kutenga. Kana vari padhuze vachiramba kutengeserana, saka panenge pachitoda kugarwa pasi vanhu voonesana kuti zvingaitwa sei kuti tiumbe ukama ihwohwo zvenyika iri padhuze. Nekuti kana mava kutenga zvinhu zvamunoda kushandisa kubva kunyika dziri kure, zvoreva kuti pane dzimari dzinobuda kuti zvinhu izvo zvisvike kunyika kwenyu, zvinova zvinozodhura.
Vati uori wadai kupfunya chisero mapanzi mazhinji ehurumende ndihwo hweita kuti hurumende itadze kubhadhara zvikwereti.
Tinowanzokonzera kuti nyika itadze kubhadhara zvikwereti upfumi hunenge husingafambi zvakanaka uye kusafambiswa zvakanaka kwemari dzenyika. Nyaya dzeuori dziripo futi ipapo.
Zimbabwe ine chimwe chikwereti zvakare cheBotswana chinoda kusvika $3 million emadhora ekuAmerica chemishonga yekudzivirira kupararira kwechirwere chemahwanda kana kuti anthrax. Kunyange hazvo zvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe zvakauraya mombe dzinosvika zviuru 5 kana kuti 500,000 makore 5 apfuura, ndufu kubva kuzvirwere zvakadai dziri kuramba dzichiderera nekuda kwezvirongwa zvehurumende mune zvezvipfuyo. Mubhuku rebudiriro rebazi iri Dr. Basera vakati uwandu hwemombe munyika hwakakura kusvika pamamiriyoni 5 ane zviuru 50 kana kuti 5.5 million kubva pamamiriyoni 5 ane zviuru 30 kana kuti 5.3 million. Ndakamirira Studio 7 muFrance Sound Botswana, ndini Shingirai Madondo.